Vagara ava vanoti vemigodhi midiki ava vari kusvibisa nharaunda yavo pamwe nemvura. Amai Eunice Charamba Hove vanoti makorokoso aya haana zvimbuzi izvo zvinoita kuti vasiye zvinhu zvakadai semakondomu pachena aya anozotambiswa nevana venzvimbo iyi.
Vanhu vanosvinda mumapisi vaya vanoisa makondomu, maused kondomu, vana vanotora vachiita mabaloni, vamwe vanodambura chisamarini. Then mombe dzodya mapepa ayaya maplastiki plazivo mvura ikanaya handi inoyerera ichinda mudhamu moshandiswa navanhu vese.
Vagara ava vari kupomerawo mhosva kumakorokosa ekusiya makumba asina kufushirwa izvo zviri kuisa upenyu hwevanhu nehwezvipfuwo parumananzombe. VaFortunate Sizivande mumwewo vakapinda tsaona yekudonhera mugomba rakasiyiwa nemakorokosa aya vachiti vakakanganisika mapapu pamwe negumbo.
Ndingati kufa zvandakuvara handichakwanisi kuti ndizvibatire mabasa anorema kana kuti okuti ndingatoti ndingatofurira basa kuti ndishandire mhuri yangu. Then chimwe chinhu chakuitika ndechekuti indava partially blind, handichanyatsoona zvakanaka naka. Ndezvimwe zvazvakandikanganisa.
Vasilingani Sonyati mumwe mugari wemunharaunda iyi vanoti vanotyira upenyu hwevana vavo sezvo nzvimbo yavo yazara makomba. Muna 2012 mumwe mwana Asambofa akadonhera mugomba akafa. Vanyati vanoti shuviro yavo ndeyekuti dai vanochera kroma vavafushira makomba mushure mekuchera.
Tinokumbira vanhu vanomaina vese kana vachichera kromu ngavavhare makomba nokuti anotikanganisira mhuri dzedu, zvikuru vana vanorisa mombe nevanhu vanenge vachifamba makomba aya vanowira usiku kana kuine rima. Saka tokumbira kuti vese vanenge vachimaina vadi vakwanise kuvhara makomba.
VaMartin Mapfumo kanzura weWard 3 vanotiwo makomba ari kucherwa yaidambudziko guru. VaMapfumo vati vagari venzvimbo yavo vari kufa, kukuvara kana kurasikirwa nezvipfuwo, asi vakati vari kutadza kugadzirisa dambudziko iri sezvo vanochera ava vasingagari panzvimbo imwe chete kwenguva yakareba.
Nyaya dzacho dzinotibata, asi zvokuita chai chaizvo kuti tingazvigona sei, tinoa zvichinetsa nokuti vazhinji vacho vanenge vachera havazorambi vari panzvimbo imwe. Nokuti vachisiya makomba ava vanenge kuti vakachera saizvi vosiya voenda, asi pasina zvakamboti tichaona kuti tichafamba sei. Kuti tiitire sei pane poda dzimwe mari dzakawandisa, poda malawyers, poda chii, asi ivo vasina kana pasiya vaita chimwe chinhu.
Vagari vekuzvisha vanavo vanodembawo kuti dai vaona masangano akazvimiriria anogona kuvabatsira nezvekushandisa kuti vafushire makomba aya vagoshandisawo nzvimbo dzakakanganiswa idzi zvine pundutso. Vanoti vanokwanisa kurima michero nezvimwe pane makomba aya akanga afushirwa. Mune rimwe gwaro rakabudiswa nesangano rinoona nezvenharaunda reZimbabwe Environmental Law Association renounced from the Great Dike to the Great Threat, sangano iri rinoti vanhu vemunharaunda mune zvicherwa vanofanirwa kushanda pamwe chete nevanopa maresinesi emigodhi kuitira kuti vemugodhi ava vasei vagadzirisa nzvimbo dzavanenge vachera zviwanikwa. Asi chinonetsa ndechekuti vamwe vanongoita zvekukorokoza vasina mvumo. Vamwe vari kucherawo zviwanikwa izvi vari kurasikirwa neupenyu kana migodhi yacho yadhirika. Mutevedzeri wegurukota rezvicherwa Fred Moyo vanoti vanochera zviwanikwa vanofanirwa kusiya vafushira makomba sezviri pamutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 muzvishavane, ndene Patricia Mudadigwa.